Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 21 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zambia yomhangarira Zimbabwe kusadhaki neAfrican Union mushure memashoko ainoti ndeyekuisvokosva akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita navaVladimir Putin mutungamiri wekuRussia.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Mutori wenhau weStudio 7 Lucia Sini aradzikwa nhasi muHarare. Nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakasungwa nekuitwa kafira mberi nemapurisa dzodzoserwa mutirongo zvakare kusvika svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia vaMulambo Haimbe vaudza dare reparamende ravo kuti vakumbira veSADC neAfrican Union kuti vapindire pakusvokoshwa kwavanoti kwakaitwa nyika yavo neZimbabwe nekuda kwemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vaiita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin musi wa6 mwedzi uno. Vamunangagwa vakabuda pavhidhiyo vachiudza vaPutin kuti vaida rutsigiro rwavo sezvo Zambia yave kukonzera kusagadzikana muZimbabwe nekuda kwekudyidzana zvakanyanya neAmerica. Asi Zambia inoti inoda kuwirirana nenyika dzose kusanganisira iyo Zimbabwe, America neRussia yacho. Taedza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zambia yati yakabatsira Zimbabwe munguva yehondo yerusununguko uye ikatokurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa ivo vaMnangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALOM.
Zambia zvayaita yaratidzawo kuti vanonzwisisa machannels ekuadresa magrievances kana kupokana nedzimwe nyika. I think kubva pakutanga pakataura President Emerson vaina vaPutin zvavakataura, Zambia yakati aiwa ticharesponda nenzira dzakafanira. And ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti nyaya idzodzi dziadreswe. Ndinyatsonzwisisi zvangu kuti sei hurumende yeZimbabwe yaramba yakatsimbirirana neZambia kunge vari kuda kutsvaga kurwisana neZambia kana kupopotedzana neZambia.
Zvii zvamungatarisira kuti zvingaitwa neSADC neAfrican Union?
Chatinofungidzira uchofanira kuzoitika ndechekuti SADC neAU zvinofanirawo kuratidza kuti zvine mazino zvinokwanisa kuadresa machallenges anenge achisefana nedzimwe nyika sezvakaita izvozvo zvokuti tension yacho yaramba ichingokura ichingokura. Hazvidi kudaro kuvavakidzani, ndosaka ndichifungidzira kuti Zambia zvayaita zvakanaka pane kuti irambe ichivaitewo zviri kuita Zimbabwe yotangawo kungopopota nekwairi. Ndofungidzira machannels avashandisa machannels akanaka. Challenge inozongouya ndeyekuti SADC ine mamekanizimu here ekuti vamunangagwa pavanenge vachicheya SADC vasazoinda fierce.
Asi tichitarisawo izvo zviri kuitwa neZimbabwe, yaisangofanira kungokumbira ruregerero here panyaya iyi kuti nyaya ipere? Nekuti vanenge vari kuti pakangovhiwa chidembo paruzhinji, nyaya iyi yaifanira kutaurwa pasina vatori venhau.
Tofungidzira kuti kubva mumaonero edu edu muoparetero unoita nyika yeZimbabwe, atingi ritori dambudziko rekuti zvinotaridza kuti vanotonga kuZimbabwe vakazara nechimwe chimbindi ndoga chekuti hatiudzwi zvekuita.
Nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika vamujodzi Mutandiri, vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO, vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutori wenhau weStudio 7 Lucy Yasini, uyo akashaya nemusi wemuvhuro, aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Hama, shamwari nevezvematongerwo enyika vapa uchapupu hwekubata basa nemazvo kwaaiita. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vatsanangura mushakabvu semunhu aive neushingi, rudo achigona basa rake, uye vakadzidzisa vechidiki vakawanda kuita basa rekutapa nhau munyika. Mutungamiri wesangano rinomirira vatapi venhau vechidiki munyika reYoung Journalists Association of Zimbabwe, vaLeopold Munende, vaudza gungano parufu kuti vakadzidza zvakawanda kubva kuna Lucy.
Should make the job lighter for my young journalists. Zvekuti story yaizoti yabuda mangwana yeone uchidada asina uchizovati hai half job yakaitwa ne
Mutapi wenhau zvakare aive shamwari yaLucy, Sofia Mapuranga, ati mufi akabatsira vatapi venhau vakawanda zvekuti zvichanetsa kuvhara vendera Asia.
Mukadzi yanga akashinga mubasa rake. Mukadzi uyu anga ari focused in her work. Sevatori venhau kunyanya isusu vechidzimai, we learnt a lot from Lucy. Kana wanga uri munhu aida hako kudzidza, waidzidza. And ndinoda kungokurudzira kune mamwe majournalists esasara kuti let's reflect and tishandise zvatakadzidziswa naSis Lucy in our work, and I'm sure we'll make it.
Vamwe vakashanda naLucy kuZBC vanosanganisira Elizabeth Chengetana Tilda Moyo vati varasikirwa nekushaika kweshamwari yavo, iyo vatsanangura semunhu aita basa rake nemazvo kubvira kuZBC. Tilda ati,
tinongotenda Mwari tichivimbawo vana vechidiki mapindawo muindustry yejournalism. Ndofunga madzidzawo zvakawanda uye nemashandirwo azvinoitwa uye nededication yamunofanira kunge muinayo mubasa. And remember, it's not just about kushanda kuti nditambire.
Masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti ZUJ, MISA neMedia Center atenda basa guru rakaitwa naLucy kusimudzira kutorwa kwenhau asingaite zveuori. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatapi venhau kuti vatevedzere matsimba aLucy.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Vaimbo vemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati zvakakosha kuti vatapi venhau varemekedzwe munyika nebasa guru ravanoita.
Mhuri yekwaLucy zivai kuti isu tiriona gamba, isu tiri kurespekta legacy, isu tinomusaluta, tinomuselebreta. We give her the assurance kuti comrade Lucy, a veteran journalist, ziva kuti isu hatizodududzi. We are going to finish the unfinished business of democratizing Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiri webato reLabour Economic African Democrats, Amai Linda Masarira. Mushakabvu asiya vana vaviri. Vakuru venhepfenyuro yeStudio 7 vatiwo varasikirwa nemutori wenhau ainge akazvipira pabasa uye akashandira nhepfenyuro iyi kubva muna 2008. Ndaka mira Studio 7 Marare, Dini Godwin Mangoja.
Tungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Johnson Timber ne vamwe vebato ravo vanodarika makumi manomwe vakasungwa nemusi wesvondo vacharamba vari mutirongo kusvika svondo rinouya sezvo pasati papiwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungwa ava vaida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child vari pamba pavatimba kuAvondale muHarare. Asi mapurisa akabva asvika pamba apa ndokutanga kuvarova zvakaipisisa achiti vaironga kuratidzira. Vebato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance rinotungamirirwa namai Elizabeth Valerio nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International vashora zvikuru kusungwa kwevanopikisa ava vachiti kuvambunyikidza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta revasungwa ava vaAgents Gumbo.
Vachisvitsira kange vati nhasi vachaudza vamwe vafakazi vaviri vachange vachipa umboho wekuti sine mhaka yei vachiti vasungwa vasavana bhee. Asi nhasi vatadza kuunza vachisvitsi vaya zvinova zvazokonzera kuti tienderere mberi tichipawo nyaya yedu tichipawo umboho hwedu wekuti sine mhaka yei vasungwa vachifanira kunge vachitongwa vachibva kunze.
Saka dare rati kudii nhasi ipanyaya yekuti vanhu vopiwa here mari yechibatiso kana kuti kwete?
Maprecaditions ose aitwa dare richapa mutongo waro kana kuti ruling yayo musi wechipiri vhiki rinouya. Zvinova zvinoreva kuti weekend yose vaJohnson Timber pamwe chete nevakasungwa vakasungwa navo musi wesvondo yapfuura iyo vacharamba vari muremand prison.
Ko vakakuvara vari kurapwa here? Zviri kufamba sei?
Nezuro dare rakapa mutongo kana kuti order yekuti vose vakakuvara vakange vatakange taita chikumbiro kudare tingavatonge vari kuchipatara asi havana kupiwa bail asi vakapiwa mukana wekuti vaende kuchipatara vanoongororwa vari kuchipatara nekuti vamwe vacho vakavhunika mitezo. Saka hazvigoni kuti varapwe vari kuremand prison, hazvigoni kuti varapwe vari muchizarira. Asi vakanzi vari kuchipatara ikoko vanofanira kuramba vane vari pasi prison service.
Asi mune hurongwa here hwekutorera mapurisa acho ari kupomerwa mhosva yekuvarova matanho?
Hongu tine hurongwa munyaya kuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mapurisa chero paanosunga vanhu arove vanhu nekukuvadza vanhu.
Rimwe gweta renhengo dzeCCC dziri muusungwa vaAgents Gumbo vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zviuru zvina vanonzi vanofa muKenya gore rega rega nekuda kwekurumwa nenyoka, uye vamwe zviuru zvinomwe vanoguma vaoma mutezo nekuda kwekuparadzwa kwemasango vanhu vachivaka dzimba, kurima kana kushandukawo kwemamiriro ekunze. Nyoka dzakawanda dzinonzi dzave kupinda mudzimba dzevanhu. Panonzi pane kurwisana kunotyisa muGaza pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas. Israel iri kukanda zvombo kubva mungarava dzehondo, motokari nendege dzehondo. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu gumi nevaviri vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vamwe varimi vari kuchema chema kuti nyaya yeuori zvikuru muzvirongwa zvehurumende zvinenge zvakanangana nekuvasimudzira iri kuvadzosera kumashure zvakanyanya zvopa kuti varambe vachinonga svosve nemuromo. Semuenzaniso, pane chirongwa chemari inoda kusvika mamiriyoni makumi masere nemasere kana kuti 88 million United States dollars yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekupa varombo kumaruva mbudzi kana kuti presidential gold scheme isina kufambiswa zvakanaka. Anunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumhondorongezi vaNelson Chivavaya vari kuchema chemawo kuti havasikunzwisa kuti sei vari kunzi vabhadhare zvakare imwe mari inosvika madhora 14 ekuamerica kana vachida kupiwa gotora rembudzi.
Mbudzi takapiwa asi tikanzi tibhadhare mari inoita 14 US dollars yekuchengetedza mbudzi yehono yatisingazive kuti iri kuenda kuti, nekuti programu iyi ndeya president.
Mambo Chundu vaEbo Chundu vanoti
kudokuninyemara hatina mari machi saka hakuna kamupuwa station hatatakwanisa kuwana kuti tirehe mari dzacho dzinodiwa dzii. Saka vanhu tinongosanganisawo mbudzi dzodzodzo dzinongoberekawo nembudzi dzakanaka tutamagosini dzakanaka.
Vakapiwa basa rekutenga mbudzi idzi inhengo yezanu PF Central Committee vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu. Asi mumashoko kuvatori venhau, komisheni inoona nezveuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti US 40 million yakapiwa vaviri ava yakashandiswa kutenga mbudzi shoma shoma, imwe yakawanda ikatengeswa dzimba nemotokari pachiitwa zveori. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira varimi vekumamisha vakwegura shirikadzi vakaremara nenherera uye vaifanirwa kupiwa mbudzi dzinodarika zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 632,000. Chirongwa ichi chakaparurwa navamunangagwa mbune kuchipinge muna 2022 vachivimbisa kuti maruva ose zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 aizopiwa sheshe gumi nenomwe uye hono imwe chete. Mbudzi idzi dzaizotenderera mumusha sezvo painongoita mbudzana inobva yaendeswa kune imwe mhuri. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west amai Evelyn Ndoro vanoti havasi kufara neuwandu hwembudzi dzavakapiwa.
Yado second year running na last year dzakangoya zvi40 dzakapiwa pakaitwa presidential rally ukoko. Saka hatina mafigures, hatingoshanda neraud figure yekuti 6,000 that we don't know when they will come.
Amai Ndoro vanoti mumwe aiva pambudzi ndiva Chimombe.
Ini handisi tenge kapuwa contract dzenyu vana, one of them was Chimombe but handisi kuti yakanga iri kampani iti yange yakapiwa macontracts akaitwa neministry.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoti havazive kuti vanhu vakapiwa mbudzi vangani chaizvo. Asi kune vashoma shoma vakawana mbudzi idzi vakaita saMai Sibongile Wata vekumakonde kumashonaland west vanoti chirongwa ichi chichavabatsira.
Chirongwa ichi chembudzi chakanakira kuti madzimai ekumaruwa anokwanisa kuzvimiririra because I understand kuti upenyu hwekumaruwa huri pakurima nepakupfuwa kwezvipfuwo zvinosanganisira ivhenu vakuhuku doro idzombudzi dzichisvika kuivhenu mombe.
Amai Wata vanoti nyaya yekuti mbudzi ikabereka yopiwa mumwe inosimudzira vanhu vakawanda. Mumwe mugari wekukariba muzvari Hezo Jonasi vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kumadzimai anowanzosiyiwa mumabasa ebudiriro munyika.
Vazhinji vangasingagoni kana kushandira asi apa unoda kweprogiramu yatakapiwa bhojeti tikuona kunge ichasimudzira madzimai akatiwana.
Hurumende yaitiwo dzimba mazana matatu dzakapiwa mbudzi kumatebereland north nesouth asi nyaya yehori iri kukanganisa zvirongwa zvekusimudzira varimi zvakaita sepfumbudza nechecommand agriculture. Bazi rezvemari rinonzi rakarasikirwa nemabhiriyoni matatu nekuda kwechirongwa checommand agriculture. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
munao zvemitambo, Zimbabwe Olympics Committee inoti pari zvino pane vatambi vemitambo yakasiyana siyana vashanu vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi eOlympic Games ari kuitirwa kuParis kuFrance mwedzi uno uya. Vatambi vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya pari zvino vanoti vamhanyi Isaac Mpofu, Tapiwa Makarao, Rutendo Nyahora naMakanaka Ishe Charamba, Steve Cox anoita zverowing. Mukoziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vari kutungamira chikwata ichi kumitambo iyi varingisai mapondera.
Pari zvino vatambi vedu vakwanisa kuti vainge vachienda kumaolympics vashanu. Tine one marathon anonzi Isaac Mpofu, murume anomhanya malong distance aya atinoti mamarathon. Koita anoita zvemabots zvezvikepe anonzi Stephen Cox, uyo anova akakwalifaya. Tozoitawo futi zvakare vanoita zvekumhanyezi tingati masport speed muma 200 meters. Kune mukomana aripo akakwalifaya pakare ipapo, uyezve tinewo mutikana mumwe chete marathona Nyahora anova iye achange achienda akamirira vamhanyi vechidzimai akakwalifaya kunge achienda. All in all pari zvino tine vatingati masportsperson vashanu vakakwanisa kunge vachivarinomirira Zimbabwe. Tichiri kutarisira kuti pane vamwe vachauya kubva kusini hasati yapedza kupedza iyo musi wa24 June. Saka tichiri kutarisira kuti pane vamwe vaviri vatatu vachange vachigena chikwata chedu ichi.
Chikwata chezimbabwe chichasimuka rini kubva kuZimbabwe makananga iko kuFrance?
Maasumukiro edu anoti siyanei zvichienderana nekuti makombetishen akamira zvakadini. Inini semutungamiriri ndichatanga kuenda naadministrator tofanwa kusvika kumusi wa18 July, ndoba tinota tirenge tasvika. Zvino vamwe vedu ava vatange vamwe vari kutsana kugadzirira magengo ari kugermany, vatange bva kugermany ikoko vakananga kuParis, vari munewo muZimbabwe vatange vachisimukawo vachiuya zvichingodaro zvichidaro. Zvinenge zvichienda nekuti makombetishen avo ari kuitwa papi akamira zvakaita sezvo.
Makwikwi aya akareba zvakamira see.
Makwikwa aya achaita iwo kubva musi tichatanga kuti makwikwa aya achatanga kubva musi wa 19 kusvika musi wa12 August ndokureba kwakaita. Asi pane akasiyana-siyana anenge achiitika pamakwikwa aya pamhando nemhando dzakasiyana.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe chichaenda kumakwikwi maOlympics kuParis varingisai mapondera vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndisiri maswera sei? Aiwa inda swera zvangu. Ndirimo muno muZimbabwe zvangu. Inini ngada kutaura panyaya yekuti avari kuzi vakaita huri vakutsvagwa ne anti-corruption ana Chibvayo naana Nhinga. Idzi nyaya dzadziende kumberi idzi.
Pastudio 7 muri sei? Zvidaitwa naChivhayo hazvina kunaka. Chivhayo asati daro vedu wechi fuwa 40 miliyoni vakomana dei yakaiswa muzvipatara vakomana. Vanhu vasadaro, vanhu vezanopiefu vanoitireko kudaro vakomana? Hei, mutiudziro MP wekusanyati uko kuti kambamura kuti network vedu we. Asadaro kambamura vakomana.
Pastudio 7 makadikwa naJonga makadiko. Ndine zvihundu mbondinetsawo ini panyaya yemapuresidenti Zimbabwe. Ini ndine mumwe watsigiri weZANUPF vati zvimwe zvacho zvakuitwa nemapurisa edu munyika medu ka zvimwe zvacho hazvizoiti zvakunyadzisa. Ndakabatikana chaizvo namai avo mai vechikuru vachinzi varohwa nemapurisa. Mapurisa emunyika medu hasisina respect. Ndakaonzwa kubatikana ndiri mumwe mutsigiri zvangu weZANU asi zvimwe zvakuitika munyika medu zvakunyadzisa. Ndine mai chigaba zvangu ndiri pano pagoko apa.
Masoja nemapurisa akaramba akapeta maoko achitengwa nemari hakuna kwatinoenda senyika. Dai masoja apepuka, mapurisa arimekedza zvido zvevanhu, vanotungamirira mapurisa nevanotungamirira masoja vanofanirwa kuvhurika kumeso vasatevedza zvido zvemunhu wani. Avo vejudiciary ngavaremekedze kodzero dzevanhu. Mutemo usingatariswi kuti wabuda muimba ipi. Tarirai zviri kuitika kuSouth Africa, zvinodadisa uye ikonomi yavo muchaona ichikwira, kwete zvekungotaura kuti nyika yedu ikonomi yedu iri kukwira kana kuzvitutumadza. nekushandisa masimba emasoja kana kuti mapurisa. Zveikonomish kugadzirisa ikonomi hazvidi nharo, zvinoda kugara pamwe chete kwete zvehutororo. Hazvinyukuri nyika mukanwa mamupere.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upokine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weR&B Zim Dancehall Kudzai Sigauke anozikanwa neremagitare rekuti Sisianti. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Sisianti. Dagatanga shema gitari in 2012.
Ah, 2012 wanga uchiri mudiki iwe. Vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vangu from day one brandichiri mudiki, brandichiri ka 2-year-old say. They knew kuti this is what I wanted to do because ndaigara ndichimboti mama, daddy, one day ndichaita munhu mukuru. So yeah, the day came kutindite music yachona vakangondipoma blessings avo and they've been supportive ever since.
Veruzhinji vari kuitambira osei nimanzi yamurukurova?
Hey, vanhu vari kufarira the new song Need Your Loving that I just released. Vari kuifarira zvikuti and I'm so blessed right now. I am so grateful. We let you get down, 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 down.
Matambudziko aunosangana nawo ndeapi?
My challenges that I've been facing are mostly financial. Vision yandinayo inoda a bit of big. So that's been my challenge, but I'm getting there slowly getting there.
Ko vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata, they can find me on social media, Facebook, Instagram or TikTok at @CCYanti6. Alternatively, vanogona kunditumira an email ccyanti6@gmail.com.
Was a Friday, chimboti pakanzwisa kadigidigi.
Okay, so this is a single. Inonzi Need Your Loving.
Oh, I need your loving. I just gotta have your loving, my baby. Oh, I need your love. Come give it to me on and on and on and on and on and on. I need your loving, yeah, yeah. Oh, oh, oh. I enjoyed the song.
Kambo kanonzi Need Your Loving kubva kuna Kudzai Sigauke kana kuti Sisianti anga achitaura ari parunare naIvan Zininga weStudio 7 ari muHarare. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwenhengo dzeCCC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamira Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku isika atisenda baku.